tatopinda mchikamu chekutanga bhengi remadzimai kuti vakakona kwandiri kuita tatosa nemwedzi mishomanani kuti muzive kuti taane inonzi Women's Microfinance Bank yemadzimai. Gore risati rapera zvakare takatarisira kuti taane rimwe bhengi remadzimai zvakare tichataura izvi kuti rinonzi Women's Savings and Credit Bank, zvichireva kuti tiri kunyanya kutarisa kubatsira vana mai vedu kuti vawane mari kuti vakwanise kuzvibetsera, nekuti mabhengi aripo iko zvino izvi havavape mari, vanoti kuti havana security collateral. Asi isu sehurumende tanya kutarisa kugona kwemudzimai, mashandiro emudzimai nezvaanokwanisa kuproducer zvemumba make, zvenyika yake nezvekuita export kuti upfumi hwenyika hurambe huchienderera mberi. Tiri kuti semadzimai tiri 52% yepopulation yezimbabwe. Saka isu kana tisina tisiri empowered, zvinoreva kuti kune 52% yepopulation isina basa rari kuita, inochengetwa nechikamu chidiki chimwe chevarume. Saka tiri kuti kana nyika yezimbabwe ichida kubudira, zvakakosha kuti madzimai anga achipihwa empowerment panyaya dzemari, empowerment panyaya yedzidzo, empowerment panyaya yehealth, empowerment panyaya yekungorwa ugaro hwavo semadzimai.
Bhanga iri rinenge riri kupi?
Iri rinonzi Women's Microfinance Bank. Zvinoreva kuti ibhengi rakatarisana nezvemadzimai. Tapatenge tari tedza tiri kutarisira kuti mataundi ega ega munenge mune bhengi iroro, nekuti takatarisira kushanda neTOSB iyo tinoziva inobata ivi nekumaruzevha nekumagrowth point. Saka rinenge richitakashira richishanda rakadaro. Chatinongokurudzira madzimai kuti kana mapiwa mari dzacho, itai kuti zvidzokere zvikwanise kuzoenda pane mamwe madzimai zvakare.
Zvichabatsira sei kuti vawanikwewo vane microfinance bank yavo yamataura iyi?
Pane mabhengi aripo agara netsika dzavo neugaro hwavo neculture yavo, ndo agara achirambidza kunyanya kupa madzimai mari. Asi tiri kutaura navo nenzira yepamusorosoro, tichivanyengetedza tichivaudza kuti hamuoni here kuti zvakanaka kupa madzimai mari, sekutaurwa zviri kuti vana mai ragadhi vekuims ari kuzvitaura. Tiri kunzwa kuamerica uko vari kukampena vana mai Hillary Clinton vari kuzvitaura, vano muzimbabwe vamugabe vari kuzvitaura. Nyika dzakawanda dzakurudzira kupa madzimai mari nekuti reti yavo yekusadzosa mari ishoma pane varume. Tichaita inonzi financial inclusion pabhengi regarega, zvinoreva kuti bhengi regarega rinenge rine window inotenge yakatarisa nekupa madzimai mari.